takanzwa mukuru wenyika vachinzi vakati jonasi riri togore rino vachinzi vakapa zveinstruction maministers avo kuti vachaguma riri kubhadhara jonasi asi hazvi takanzwa kuti inobhadharwa rii naizvozvo isusu sevamiriri vashandi takasangana musiwa 30 November tikawirirana kuti tinyorere hurumende izvozvo zvakatoitwa takatonyorera hurumende tichibvunza kuti mari yedu yadhisemba tinowana madhesi api uyezve bonasi ya 2016 inoriwana zvevimwe asi mutamba imomozvo takabva tavanyorera tichivaudza kuti chishuviro chedu uye ndozvinhu zvinofanirwa kuti vashandi vawane miboro yavo Christmas isati yasvika inoziva kuti Christmas inenge yakamwechete pagore saka tiri kutarisira kuti vashandi vehurumende vachawana mari yavo for Christmas vatambe Christmas zvakanaka nevana vavo uyezve tangatiteserazve kuti bonasi ra 2016 ichabhadharwa muna 2016 muno saka izvozvo takamirira kuti hurumende itipe mhinduro tsamba idzi takadzitumira kuhurumende musi wechishanu chapita saka tandomirira mhinduro ndedaira kuti vhiki rino tichange taane mhinduro
imiwo sevashandi mune matanho here amungati mungazotora kana hurumende yakanga yakundikana kuzaisa zvikumbiro zvenyu nezvishuviro izvi
isu vakandomiri ndekuva mukata saa maitakaita zvinezvi ndeyekuti hatisi kuda kuti tiiti isusu tinoita zvehondo kana kuti tinogara takaronga kuti tichaenda kuhondo isusu tichatanga tamirira zvinotaura hurumende kana hurumende yatiudza kuti zvakamira sei vanhu ndo vanozotiudza kuti toita sei asi ndinodaira kuti zvikagomeka ndinoona sekuta muhurumende inogona kuvapa mari yavo for Christmas kana tazotadzika tichatambira ipako tiimamberi vakandomira
ko dambudziko ratinonzwawo remari kumabhanga iri riri kubatawo sei vashandi vehurumende uye imiwo seapex council muri kuriionawo sei
nyaya yekuisha kwamari kumabhengi inyaya yanetsa vashandi vose haina kungonetsa vashandi asi kuti yanetsa mhuri yese yezimbabwe isu sevamiriri vevashandi vehurumende takavenge mukana wekumbosangana naresidence bank gavena tikataura navo vakatitaurira zvanga zvichikonzera kuti mari izoshayikwa saizvozvo vachiti kuda inyaya yekuti mari yakaisonesa kubuda munyika vachizoti vashandisa matanho ebond not asi isusu sevashandi takavaudza zvichemo zvedu mukatarisa vazhinji vanotadza kuenda kumabasa kana kuti vazhinji vanotadza kutora mari yacho nekuti vanenge vari kumabasa saka zvinhu zvezvinhu zvekuti ticharamba tichingotaura naresidence gavena kuti tione kuti vashandi vangabatsirwa sei asi hazi zvinhu zvinotambirika zvakanaka vakandomiri kuti mari inoramba ichishaikwa tinotarisira kuti dambudziko iroro dai vagona kurigadzirisa kuti nyika yedu ichitanga kufamba zvakanaka.